Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 15, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndoona chiri chiitwo chakanaka zvikuru fani chekuti vamonzora navachamisa vasvika pakudyisana kwakadaro. Nekuti politics hadzidzi dzekuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics inoda kuti muve muri vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano edhati.
Munyori mukuru webato reMDC vaDouglas Monzora vanoti havachaenderere mberi nepfungwa yave kuda kukwikwidzana navaNelson Chamisa pachigaro chemutungamiri webato pakongresi yebato ravo iyo iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Zvakazoitika ndezvekuti it was later discovered kuti matende akaitwa piki thea 80 yeti mafamilies ariva kuti apuwepo kugara thea 246 saka that program was stout.
Vamwe vagari vekungangu kuchimanimani vokurudzira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vabatsire nematende ekugara sezvo vakasiyiwa vasina dzimba dzekugara zvichitevera dutu mupengo recyclone idai. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC notungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vakazivisa nezuro kuti havachaenderere mberi nepfungwa yavo yekuda kukwikwidzana navaChamisa pachigaro chemutungamiri webato pakongresi yebato iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. VaMonzora ava vakanga vambozivisa kuti vachakwikwidzana navaChamisa vakati vave kuda kupa mutungamiri webato ravo mukana wekupedzisa zvaakatanga ivo vachipedzawo zvavakatanga semunyori mukuru webato. Izvi zvinoitika panguva iyo matunhu matanhatu ebato reMDC adoma vaChamisa semunhu anofanirwa kutungamira bato iri ukuwo vaMonzora vasati vadomwa kana nedunhu rimwe. Vamwe muMDC vakanga vachipomera munyori mukuru webato uyu kuti ari kushandiswa nezanupf kukwikwidzana navaChamisa kuitira kutsemura bato rinopikisa iri nepakati izvo zvanga zvichirambwawo naivo vaMonzora. Mukusiya nezvedanho ratorwa navaMonzora iri, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Ndoona chiri chiitwo chakanaka zvikuru fani chekuti vaMonzora navaChamisa vasvika pakudyisana kwakadaro. Nekuti politics hadzidzi dzekuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics inoda kuti muve muri vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano edhati. Ndopakati tinoziva kuti MDC bato rapatsanurika nguva dzakanyanyisa. Paita mabreakdown eMDC akawanda kubvira time yakambobudana Wolf Mancube vakaendawo vakanotangawo bato ravo vananabiti vakambobudana namangoma. Saka kakukakavadzana kayanoitika muMDC ranga ragara riri bato risingakwanise kwatingati kuya kuya kumanaja kana kwatingati kuti ridealing neinternal conflict nekunetsana kwavanenge vachita pache zvavo. Saka kukwikwidzana kwanga wakuita vaMonzora navaChamisa kunenge kwanga kuchakonzeresa kuti kamwe kakusagadzikana kebato. Asi kubatana kwavo nekumira pamberi pevanhu vachitaura kuti no, tese taakuenda pamashure pavaChamisa tichivabatsira kuti ndivo vange vari mutungamiri webato, toona kuti chiitiko chakanaka zvikuru fani.
Asi hakusi kuti here vaMonzora vaonawo kuti pamatunhu asarudza kana kuti adoma munhu avanoda kuti anga achitungamira bato matanhatu ose adoma vaChamisa, ivo vaMonzora hapana dunhu ravadoma. Hamufungo ndo zvaita here kuti vaadi havo kusiyana nenyaya yekwikwidzana navaChamisa?
Zvinogona kudaro, zvinogona kudaro. Chavakonzeresa kuti vazodaroka hapari zvinhu hachisisini zvine basa, asi chava nebasa ndechekuti musangano waSimba nedecision yavo iyoyo. Kusvika panguva yekuzoti no, inini handichakwikwidzana vaChamisa, ndaakumira pamwe chete navo, taakubata tiri pamwe chete, iro shoko iroro kana kuti decision iyoyo ndo decision yakakura kupata. Zvekuzoti vaizoitire chiichi chazokonzeresa zvino zvinhu zvakasiyana sezvo zvinokwadi vanhu kuti vaonawo kuti havasisina mukana. Asi zviri nani kuti vachiuya pamberi voita sei vochiratidza sapoti yavo kuna Chamisa. Vamwe vanhu vanoti vaona kuti vasvika panguva yakadaro vobva vatanga kuita zvekunyangadza zvishaisano. Asi kana vaonawo kuti zvechokwadi mukana hausisipo pane kuti ivo varambe vachienderera mberi, iyo decision yekuzomira navachamisa vachiti no, taakumira tiri pamwe chete navachamisa, idecision yatinokoshesa zvikuru kwazvo.
Asi munozoona here vamunzura vachizoponawo pachigaro chavo chemunyori mukuru chasekretary general?
Ipapo pasekretary general handizive kuti vanopapunyuka here vamunzura, nekuti pane vanhu varipo vari kukwikidzira position iyoyo. Besides Charlton Wende, kuna Daniel Molokeli watakakura naye mustudent politics, watinoremekedza zvikuru kwazvo, watinondofunga kuti iyeye akakwanisa kupindawo ipapo anogona ngari steady hand. Saka pakati paHwende naDaniel Molokeli vari vaviri ivavo vatikukwidzana navamunzura, tinoona kuti pachange paine kukwidzana kwakakura zvikuru kwazvo papozisheni yasekretary general iyoyo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kusouth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Vamwe vagari vekungangu kuchimanimani vari kukurudzira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti avabatsire nematende ekugara sezvo vakasiyiwa vasina dzimba dzekugara nedutu mupengo recyclone Idai. Mhuri zhinji dzinonzi dzichiri kugara muzvikoro nemachechi nenyaya yekushaya matende. United Nations yakatombotumira matende asi haasi kukwanira vagari. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaPadwen Maguta vanove mugari wekungangu kuchimanimani kwakadaro.
Chimiro chatinacho parizino kutaura kunoku, pane rubatsiro rwakapuwa vanhu kunzi izvi zviri directed kuvanhu vakasara vave homeless vakaparadzirwa dzimba necyclone Idai. Paipuwa rubatsiro urwu vaipuwa mapoto nemablanketi nezvimwe nechikafu pane zvatakatazwa izvi zvino zvesapozit last semani. Izvi amapedza kupuwa zvinhu zvavanobva apinda matende. Matende atiuno kwedu tikuwanza tichi chingizi namba 2, chingizi kembe namba 2. But zvakazoitika nezvekuti it was later discovered kuti matende akaitwa pisi there are 80 yeti mafamilies atoda kuti apuwe pokugara there are 246. Saka that program was stalled. Vanobva vadzorerwa kumafeeding coins avaigara and vakapedzisira vakubhadhara food fork out money yekutakura zvinhu zvakanga vapuwa kuenda kungangu. The cheapest yakanga iri $5. Apa ari munhu ari kupuwa relief aid wakutsvaka futi mari yekutakurisa zvinhu kuti aende paaigara paedha pangangu primary school oro pasecondary chimanimani high oro paroman catholic. Ndo chimiro chetinacho. So takasiya vamwe vakurwadziwa because vamwe vakanga vakutotsvaka mari dzekuti vatakure zvinhu vadzokere pachikoro kana kuti pachechi paakanga ari kugara.
Saka vanhu vangani mungaziva here vari kugara ipo pachechi apa nemuzvikoro?
Tichienda nestatistic dzatakaona dzatakanzwa musi wapuwa vanhu zvinhu there are around 246 people vari earmarked kuti vawane pokugara. Vari tingati muchidimbo ndivanhu vari unzi vari mumacenders either maschools pahotel oro pamachechis 246 mafamilies. Mumwe munozoitawo vanhu vana nechii nechii, saka inokura namba yacho it can go up to more than 500.
Totarisawo nyaya ivamwe vanga vasati vawana hama dzavo, pane imwe mitumbi ichiri kuwanikwa here kana kuti vanhu vaaregedza kutsvaga?
As of now hatina mitumbi yati yawanisa kubva pakabva imbwa dzakambotenderera dzichifuna idzo dzichizama kuti vaite locate pane mabodi. Semasoko ari kungofamba mumwe makaloketwa macho mune matombo makuru makuru ekuti ribviswe panonesa kuti pobviswa nei dombo rachiro. Maybe pasi pacho pane munhu pamwe hapana tichiriziva, asi tatiziva nechekuti ivi zvita ane mazuva. The last body yandakapesera kuzwa yakaonekwa kwamachongo about 7 or 8 days ago. Kubva ipapo hatinambozozwa pakaonekwawo mumutumbi. But vanhu vane hama dzavo ndova kumiramira searching yegovernment yekuti hurumende ine task force iri kufamba ichiteerera kuti apa pane vanga wanikwe munhu here kana kuti kwete. At the moment hapana.
Vanga vari mugari wekuchimanimani kungangu vaPadwen Maguta vari parunhare kuchimanimani East naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reInternational Organization of Migration kana kuti IOM rinoti riri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni manomwe ane mazana maviri ezviuru zvemadhora zvemari yekuAmerica yekubatsirana yevanhu vemuZimbabwe vanosvika makumi mapfumbamwe ezviuru vakavhiringidzwa nedutu mupengo recycloni Idai. Magwaro akaburitswa nesangano iri anoti sangano rinoti rine shuviro yekupa matunhu akakanganiswa nemafashamu aya rubatsiro runosvika kure muupenyu hwavo. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana. Bepanhau reHerald rinoti makereke akasiyana-siyana neZuro Svondo akacherechedza zuva rePalm Sunday, uyo unove mucherechedzo wekupinda kwaJesu muguta reJerusarema pamberi pekuroverwa kwake. Bepanhau reThe Standard rinotiwo kuziviswa kwakaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichatora matanho akati kuti kubatsira vakakanganiswa nebukura hundi kuti vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nemagwaro ekufa kwehama dzavo dzakafa zvichikonzerwa nebukura hundi ave kuburitsa maonero akasiyana-siyana muvanhu. Bepanhau reSunday Tribune rekuSouth Africa rinoti kurwiswa kwemarudzi ekune dzimwe nyika munyika iyi kwasvika pane chimwe chidanho zvichitevera kuurayiwa kwemombe 11 dzemumwe murimi nevaimbo yevashandi vake avari kumupomera mhosva yekupinza basa zvizvarwa zvekuZimbabwe. Zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Kwazvo vashamarari veStudio 7, makadii zvese nevateereri vacho. Indoitwawo zvorwadza. Tembo, ndirikutaura ndiri kuSouth Africa. Ndoda kusawo mafungiro angu panyaya yekunyepa kunoita vanhu vakaita sana George Charamba. Zvinotyisa chezvo kuti George Charamba anobuda pachena achiti kwanzi gukura hundi yakanga iri nguva yekuti vanhu vairwisana. Hatina kupata kambozwa zvinzi gaigusu kana upi ranga ari madhizidhenzi ane mbiri vanagasela vakadzoserana nemasoja ehurumende.
Aiwa, ndinoitwa KK ndiri muHoedspruit, South Africa, Limpopo Province. Mashoko andinawo akanangana nezvinhu zviviri. Nhasi ndinoda kutaura nezvehondo yechimurenga kuti donzo guru rakanga riri revhu. Ndoda kumbobvunzawo masabhuku kana vakakwana kuita vatatu vangabuda pachena vemumasvingo province vanoti mugore rakati hurumende yakatora vanhu vangu vakati vakanogariswa patsva panzvimbo yakati zviri pamutemo zvisingabvunziwi nhasi kuti makaiswa nani apa. Vandibudirewo pachena kuburikidza neStudio 7 iyoyi kuti hazvokwadi hurumende ini yakabvisa vangu pakati pakati. Handidi vanotaura zvepachivi paya pakabviswa vanhu kanzuro yava kuexpanda ichiisa dzimba dzemalow density dziyaidzi. Ndinoda vakaiswa zviri pamutemo kuti endai munorima mumapurazi. Number 2, nyaya yekukura hundi zvaida kuti vanhu vavhunzwe kuti imi ndimune hama dzaifushirwa mugomba rimwe chete ndimakaona zvakaitika. Munoti kudii panyaya yeRiberia? Kwete kungomhanya kobata-bata vanhu vamakunoziva kuti makavaitira zvisina kunaka. Murimi futi ndimawo kuuya muchiti kana zvava kunetsa kudzimba dzenyu munongobuda pachena kuti varume zvava kundiremera kuno. Nyaya inofanira kuvapo ndeyekuti vabereki vane vana nhasi vasina kuwana mabirth certificate nokuda kwokuti vabereki vavo vava vaburawa nokuti ndozova nguva yachiyati fambii. Vanhu ivavo vanga vari vana vava vabereki havana zvitupa, havana mabirth certificate. Ndo vanofanira kugarirwa pasi vopuhwa zvitupa nemabirth certificate. Vana vavovo vaone zvitupa nemabirth certificate. Nyika yoenderera mberi. Kwete kungomhanyira paRiberia, vanhu vari kurarama vacho vari kuchema vasina zvakavakwanira zvitupa nemabirth kutanga tozoenda paRiberia. Ndo kufunga kwemunhu akakwana. Hatidi kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Chechitatu, zviri kuitika kuchipinge nokuchimanimani zvokunyima vanhu maticha chikafu ngazvigume ngazvigume musatora advantage yekuti Zimbabwe is a Christian nation vanhu vari kurwadziwa vanhu vari kurwadziwa siyana nezvamuri kuita vanhu vari kurwadziwa
makadiko vashamarari vestudio 7 ndirikutaurawo zvangu ndiri kuno kusouth africa zita rangu handibuditsi inyaya dzatinenge tichinzwa dzinenge dzichiitika mukati menyika yedu ezvinezvi tiri kunzwa vamunangagwa vari kutaura kuti havana chakaipa navamugabe vari kuyanana navo mune zvakanaka vachiedzidza kutsanangura kuti hanzi vanhuva vari kurapwa vari kusingapore vamugabe havana zvavangataura zvakaitika zvakaitika zvakaonekwa nemunhu wese kuti vamunangagwa ndivo vakabvisa vamugabe pachigaro nechisimba zvino apa vangadi kuti vamugabe vataure kuti kudii vamugabe pavakabviswa pachigaro nechisimba vakangonyarara ndokutarisa zvavo hapana kana munhu mumwe chete muzimbabwe akanzwa vachitaura vakangozvinyararira havo kuti mwari ndo vanoziva nekuti zvino tiri kuona kuti utongi munhu wese ari kuchema mukati menyika neutongi hwamunangagwa vachitoshuva kuti vamugabe vanga vari nani dai vadzoka zvavo vazotinunura zvinopari zvinezvi munhu wese munyika yezimbabwe ari kutotarisira kuti kuda vachamisa ndo vangatozongosunungure vanhu vakasungirirwa vasungirirwa navamunangagwa kuenda kupi nokudzoka ezvino mari dziri kutumirwa kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana nenyika dzakasiyana-siyana dzichinzi dzibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko kwamutare nekuchipinge uko hapana mari dzacho hadzisi kumbotaurwa kuti dzatengei izvi zviri kuitika tiri kungonzwa chete hurumende ivo vamunangagwa vachingotaura kuti vanhu vakachiunganidza makambani kuti ngavabatsire ikoko kuvaka zvikoro migwagwa nezvimwe zvakadaro zvakaparadzirwa vanhu nemvura kunova kuita kwakaipa ikoko ndatenda
rasimba here mese vashamarari vestudio taura najeki ari muno musouth africa tichidawo kuisa chichemo kuvakuru venyika vari kuonawo here kuti zvinhu zviri kuitika mukati menyika medu mu zvimwe zvacho chivanhu ngavafambe fambewo vamire miro sevanhu vari kuraramawo kufa kuri kuita vanhu kavasi kukuona here iko kumhanya mhanya kwavanongera nemadzindega ndita anobhadharwa here ngavamirewo sevanhu vapenyu ndatenda
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanasikana wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, muzvare Ivanka Trump, akasvika nezuro muAddis Ababa kutakuru reEthiopia kumusangano wakanangana nekuona kuti madzimai emuAfrica angapinzwawo sei mune zveupfumi pamwe nekusimudzirwa. VaPat Buttigieg vanove meya weguta reSouth Bend mudunhu reIndiana vaita mumwe wenhengo dzebato reDemocratic Party apinda zviri pamutemo mudariro rizere nechekare nevanhu varoda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achapinda musarudzo yemutungamiri wenyika achikwikwidzana navadonald trump vebato rerepublican party musarudzo dzichaitwa muna 2020 rimwe sangano runomirira vanotengesera migwagwa resurvival vendors union of zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzakasungwa svondo rapera migwagwa yeguta reHarare uye dzichiri muusungwa sezvo dzisina mari yekuti dzikwanise kutsvaga magweta anodzimirira mutauriri wesangano iri vaemmanuel kwamira vanoti nhengo dzinodarika gumi dziri muusungwa uye pavanhu ava vamwe vavo vari kutarisirwa kudzoka zvakare kudare nhasi mangwanani ano ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
zvindazva kumira zvakanaka kuno kune nyaya yekuti chimwe chirongwa chakarongwa gavhumendi chekusunga mavhendi atingoisa kumasales vasingatongwa vasingapuwi mukana wekuti vataure zvenyenyeto zvavo bcause titori nevamwe mavhendors akawanda atori kumasales at least about 16 mavhendors ari kurimand izvezvi right now plus tine 5 vamwe vatori mumasales mhosva dzavo dzekungonzi huri kutengeserei saka nenyaya yekuti mavhenda chaivo chaivo pachezvavo havana kana mari yekuti vatsvake gweta chairo rinovamiririra kukoti kuya kuvamwe vari kunzi vakanzi tipe $100 munhu anotengesa masweets chaivo chaivo masweets asingatipfuuri kana $10 onzi anodiwa $100 handiri kureva kuti ikoko udzvanyiro usingamboiti pavanhu ipapo
zvamuri kutaura izvi zvakatanga kuitika rini vakwamira
zvatove nemazuva anokwana mana kana mashanu zvinhu zvaitika izvozvo so far nditori nevanhu about 16 mavhenda atori kuchikurubhi maximum uko vari murimand izvozvo vakatongonzi vaenda kukoti but zvatongwa zvisi kunzwisisika ndezvipi saka so far tikutoshaya totowana help inobva kupi kumalawyers ehuman rights tatombotirai kuvafonera saka dzimwe nguva tichavabata kuseni tinzi kuti vatibatsirewo ipapo katatoshaya hamhenji toita kuita setoita kungoworera mumasales macho sezvo pasina hero pate tichiwana ipapo
vanotengeserawo migwagwa magara muchirambidzwa nemutemo kutengesera pese pese muri kutevedzerawo here mutemo uyu
kuteedzera mitemo yachona ndokunge takaguta ndokunge kwavhurwa maindastiri fanika vanhu vakawanda vane masetifiketi kuda kuenda kumabasa asi izvo vakanga vatirambidzira vanhu vakati ivo tiri kubvisa vanhu mutauni nokuda kwechikonzero chetyfod zvinoka yakarapwa ikapera vakativo kune mainvestors ari kuuya mainvestors achina akaramba kuuya saka vanhu vorarama sei kana vanhu vachiramba vachirambidzwa kuti vasatengesa murodhi
saka vakasungwa ava vari kutarisirwa kudzoka kumwatare riini
vamwe vachona tiri kunoenda navo kunomira navo kudare mangwanani na8 tinenge tiinavo kumatare tichimbonzwa nyaya dzavo dzakamira sei vamwe vachona vakangoiswa kurimandi hatisati tanzwa kuti ndezvarini tichatononzwa ikoko kukoti kwacho kana zvarambawo tichangoitawo yekungoratidzirawo tiri kumumigwagwa imomo kana kukoti kwacho tichangoita iyoyoyo yedu tiri vapo nokuda kuti tanzwa nokumbunyikidzwa mukati menyika yatakazvarirwa
vanga vari mutauriri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa resurvival vendors union of zimbabwe vaemmanuel kwamira vari parunare muHarare nestudio 7 gurukota rinoona nezvekunze kweamerica vamike pompeo nezuro vakati havafunge kuti vanhu venyika yevenezuela vacharamba vachitambira zviri kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika iyi vanicolas maduro vapompeo vakataura mashoko aya vari kunyika yeperu mukupeta kwavo rwendo rwavo rwemazuva mana kunyika dzekuchamhembe kweamerica vakati kuparara kwaitika muvenezuela uye mamiriro ezvinhu munyaya dzerubatsiro nemamwe matambudziko akatarisana nenyika iyi zvakatengwa zvose izvi navamaduro avakasarudza kuti vanhu vavo vange vakasarudza kuti vange vachipinza vanhu vekucuba nerussia kuti vange vachipindira mune zviri kuitika munyika mavo vachiti izvi ndo zvinhu zviri kuparadza upenyu hwevechidiki vemuvenezuela asi vapompeo vakatiwo mikana yose iri patafura panyaya yekuti america ipindire muvenezuela asi hurumende yavatrump haina zvayati yataura pamusoro pekuti inozoshandisa mauto here kana kuti kwete muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica tabata vafrank guni avanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf mudunhu reamerica
chatiri kuona apa pane makakatanwa aya anonzi maproxy conflicts pachirungu zviri kutaurwa navapombeyo ndo maonero eamerica asi tinoziva kuti imo muvenezuela makare varidzi venyika. Mune makakatanwa ekuti mune vamwe vari kutsigira mutungamiri wavakasarudza vamaduro. Vasingade uyo akangozviti ndini ndaakutotonga, ndini ndaamukuru wenyika ari kusapotwawo neamerica nedzimwe nyika dzinowirana neamerica. Tikatarisawo zvakare vamaduro nehurumende yavo, kunze kwevari munyika mavo vari kuvatsigira, vari kutsigirwawo nedzimwe nyika dzekunze dzingavashoma zvadzo, asi inyika dzakakosha kuVenezuela. Tikatarisa nyika dzakaita seRussia, China neCuba, iye zvinezvi taakunzwawo zvakare kuti Iran inenge yakutanga kunobatirawo zvakare ikoko. Saka idzi inyika dzine makakava adzo hombe dzaakushandisa nyika diki kuti vapedzerane, sezviri kuitika kuSiria uko, kuti America nerimwe divi, Russia nerimwe divi ndivo vane makakava avo, asi vaakuvapedzera vachirwisa nyika diki dzisingakwanisi kuzvimirira dzega. Saka ndinoona sekuti chinhu chisina kunaka paiya inonzi world peace, kugadzikana kwenyika dzese hakuzogadzikani zvakanaka kana nyika hombe dzichishandisa chisimba kunobvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu, dzotanga kuti munhu anenge angomuka mangwana aonyuka kuti ndini ndaakutotonga, voti tinomutsigira iyeye. Hakusiri kutonga kwejekerere.
Saka tingaona here pachipedzisira paita kurwisana kwenyika mbiri idzi, nekuti tinonzwa kuti vamaduro vanenge vanotori nekugadzirira kwavari kuita yatingati militia kana mauto ekudzivirira kana America yakada kupinda ichirwisa?
Aiwa, vamaduro kungoita zvavo kutatarika kwemurwere, havagone kumisidzana neamerica nekuti nyika yavo nemauto ayo hakwanisi kurwisana neamerica. Mauto eamerica akawanda uye ane simba nezvombo zvehondo zvakawanda zvekuti vamaduro havambomira kana mazuva maviri vanenge vaburitswa vatoenda. Vamaduro vari kungotaura semunhuwo, semurumewo ari mumba make, uye vari kutemba kana kuti vari kuvimba neChina neRussia, idzo dzakaendesawo mauto adzo ari kubatsira mauto eVenezuela pamwe chete nekuvachengetedza. Asi hationi zvichiita kuti kana America ikatuma masoja ayo kana kuti mauto ayo ehondo nezvombo nendege dzehondo, hationi Russia neChina dzichitoti ngatichirwai muno, havaite izvozvo.
Asi nezviri kuitika izvozvi, tichiona kusagadzikana kuri kuitika muVenezuela, tingaona here vamaduro vachizoramba vari pamasimba?
Aiwa, mukupera kwazvo vamaduro vachazosiya masimba. Mubvunzo mukuru uchava kuti vachasiya masimba nenzira ipi. Vachaita zvokutandaniswa here? Pachaita kutaurirana here kwenyika hombe idzi dziri kunetsana dzakatarisa muVenezuela? Kana nyika hombe idzi dzikabvumirana, China, Russia neAmerica dzikabvumirana kuti okay, iwe wobata nepapo, iwe wobata nepapo, tichitarisa mainterests avo, vakawirirana izvozvo, vamaduro vanoswera vabviswa hazvimbotore kana mahours. Chimwe chatingatarisira ndechekuti kana vabviswa, vachazokwanisa kuramba vari muVenezuela here kana kuti vachatorwa nedzimwe nyika idzo dzakaita sana Russia, kunze havachinogara zvavo muupoteri ikokoko. Nekuti kuzoramba vari muVenezuela kunogona kuramba kuchikonzera bongozozo imomomo, vachazongopedzisira vatobviswa. Vamaduro vari kubva one way or the other. Mubvunzo wavapo ndewekuti nyika hombe idzi dzichawirirana rini kuti iwe wotora nepapo, iwe wotora nepapo, tobvisa munhu toisa umwe watinowirirana tese? Ndo maonero atiri kuita nyaya yeVenezuela iyi. America inotaura kuti inoda kutonga kwejekerere pasi rese. Inotaura nyaya yedemokrasi ichiti vanhu ndo vane masimba ekusarudza munhu wavanoda. Zvino tikatarisa paVenezuela apa, panotinakidzei nekuti vamaduro vakasarudzwa nevanhu. Munhu asina kusarudzwa nevanhu ndiye akusapotwa neAmerica. Inotaura zvejekerere.
Vanga vari vaFrank Guni vanoongorora zvematengerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reAmerica, vari parunhare neStudio 7 muno muWashington DC. Aiwa, toti vateereri, musara zvakanaka. Ndokusiyai mina Gibbs Dube, ini ndini Jonga Kandemire.